Ini ndinoitwa Aliki Sandikonda Sakara kuno kuMalawi. Ndakaberekerwa muKaroi kuMontezuma Farm and ndakadzidza chikoro changu paLancaster School. Ndiko ndakadzidza ikoko.
Saka makabva riini kuZimbabwe muchienda kuMalawi?
Ini muZimbabwe ndakabva mu2005 kuya kuno kuMalawi and ezvinezvi ndine 17 years ndiri muno Malawi.
Chii chakaita kuti munge muchibva kuZimbabwe muchienda kuMalawi?
Vajonga, ini chakaitika kuti ndive ndiri kuno kuMalawi, matambudziko andaisanganawo muZimbabwe, kushaiwa mabasa, kushaiwa mabhizinesi ekuita. Saka ndizvakaitika kuti inini ndive kuno kuMalawi ndizotsvagawo chouviri.
Masvika kuMalawi, ibasa ripi ramakanokwanisa kunge muchisangana naro kana ramuri kuita?
Basa randiri kuita kuno vajonga kuMalawi, ndakavhura kabhizinesi kangu kehardware. Ndirikutengesa zvinhu zvangu momo, sekutengesa zveplumbing, zveelectrical nezvimwewo zvehardware. So izvo ndizviri kuita kuti mhuri yangu irarame uye ndiwanewo chouviri.
Mune tarisiro here yekuti nerimwe zuva muchawanikwa muchidzokera kuZimbabwe?
Vajonga, tarisiro yekudzoka kuZimbabwe iripo and ndinofunga zvisingaite kuti ini ndidzokere muZimbabwe. Saka nenyaya yeupfumi hwenyika yedu yeZimbabwe nekumbunyikidzwa kwevanhu kuita mabhizinesi, saka ndinoona zvisingaite kuti tichiita bhizinesi imomo. Saka that's why tiri munomo tichiitaita then mabhizinesi edu then tichiita sei, tichivatumidzirawo vanhu kumusha kuchouviri. And tarisiro yekudzoka muZimbabwe irimo singaite, and because kuno kwatiri kuno inyika yevaridzi, isi nzvimbo yokuti tinogona kuita sei, tinogona vaka musha kunoku, because tinogona kutenga stand hurumende yekuno yatitorera futi. That's why kunoku tichingochengetawo tumari tedu kuti nyika yeZimbabwe ikachena manje, pavachadzokera chii muZimbabwe kunoita zvinhu zvedu imomo zvakanakanaka.
Kunyange makabva zvenyu kuZimbabwe, mune zvimwe here zvamuri kuita kuZimbabwe zvingava zvekubatsira kana zvekusimudzira upenyu hwenyu?
Zimbabwe kupane zvakawanda zvandiri kuita, sekubatsira maschool fees evana ikoko nekushayiwa kwemabasa kuri kuZimbabwe uku. Saka kunoku ndiko kwatiri kukohwa zvinhu kuti tichibatsirawo ikoko kuZimbabwe. And vanhu vakawanda vari kubva muZimbabwe vari kuuya muno Malawi and ndinovabatsirawo futi kwatsvagirawo tumabasa nezvimwe nezvimwe kutiwo vaone chouviri. Vamwe vanoenda kumabasa kure kure vanoita mainterviews, then ini ndinovabatsirawo nematransport nekamari kandiri kuwana kari kashoma. But aiwa, tiri kuita zvinhu zvakanaka kuno kuMalawi.
Kune dzimwe nyika zvakaita sekuSouth Africa nekuZambia, tiri kunzwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru vekuZimbabwe vanenge vasiri kufarirwa nezvizvarwa zvenyika idzodzo. Imi kuMalawi muri kugara sei?
Aiwa, kuno kuMalawi tiri kubatwa zvakanaka, and Malawi yakasiyana nedzimwe nyika. Malawienzi vanhu vakanaka, and tinobvumidzwa isusu maZimbabwenzi kuita business redu pese pese, because iwo vakaona isusu vanoona se vaona hama dzavo. And shona iyi yatiri kutaura pastudio 7 iyi inonzvika pese pese kuno, kutinogona kutaura pese patinoda, even mubhazi tichitaura shona and tichiseka futi. And aiwa, ivanhu vakanaka Malawienzi, and tinotenda kuna Mwari kuti Malawi vari kutibata zvakanaka.
Shoko ramungasiyirawo zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvakateerera pane ino nguva?
Shoko randingape vana veZimbabwe vari kudzimwe nyika nderekuti ngatishingei kuita mabasa edu atiri kuita mudzimwe nyika mumatiri, kuti tiraramise mhuri yedu iri kuZimbabwe, because kuZimbabwe vanhu vari kushupika, vanhu vari kunonga zvosvene muromo. Ngatishingei mabasa edu kuti mhuri dzedu dziri kuZimbabwe dzirarame, and tisanakirwe nezviri kuitika muno munyika sekuno kuMalawi chichichi. Handei tese tishingei vakomana, vasikana, vana mbuya, tishingei kuti tese tibatsireshi vana vedu, mhuri dzedu dziri kuZimbabwe.